Wa obet masara uri vapinda mudare dzimhosva nenguva dza2 o'clock masikati and dare iri harangotaura kuti vaobet masara uri vanoziva mhosva yavo inini ndataura navaobet masara uri vasati vapinda mudare redzimhosva ndobva vanditsanangurira zvakaitika kumba kwavo nezuro musha wavo wakaparadzwa mahwindo zvese nemadoors even the gate rakaputiwa vanhu vakapinda
saka vamwe vesangano revarayiridzi iri vakachengetedzeka zvakadii munguva iyi
ya patiri panapa pakaoma nekuti izvezvizvi ava sg secretary general vari remanded kugoromonzi ndakanovaona futi musavato vando vakatotanga kutorwa vakangotorwa nevakavatora vanga vasina kana zvitupa zvinoratidza kuti mapurisa zvevanogarawo ikoko saka chokwadi ndechekuti sefiti especially yeexecutive yearatvz haina kumira zvakanaka kumaticha anenge akateerera kuti musadzokere kumabasa nokuti hurumende yedu haisati yapindura kunyange vatungamiriri vedu vatorwa vakabatwa zvakashata vakarohwa vakaita sei izvozvo haisi mhinduro kwatiri kuti mari yedu tichaibhadharwa inus dollars kana kuti ichawedzerwa zvayo hapana chataurwa nehurumende yedu